vaasi vakataura mashoko aya kuti vakane zuro apo vakatsvanyira chipatara chendaka hospital icho chakabatsirwa nemari pachirongwa chekuchecheudza vanhu rume senzira yekuvadzivirira kuti vasatapurirwe nyore nechirwere cheHIV neAIDS. Muumiririri weAmerica anoti mari yakabudiswa navamwe mubhajeti ravo haisiriyo uye haina kukwana. Vakati bhajeti regore ra2020 vamwewe vakati nyika yeAmerica mugore ra2019 yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni 250 asi vakapa mamiriyoni anosvika mamiriyoni 350 Vanoti imwe mari yakabatsira panjodzi yedutu mupengo recyclone Idai uye havazivi kuti sei hurumende yakadzivisa uwandu hwemari yenyika yavo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019 was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work
yeiswa nehurumende yeAmerica inosvika mamiriyoni 350 Imari yakawanda kupfuura yakataurwa nehurumende yeZimbabwe mubhajeti yegore rinouya gore ra2020. Mari iyi inosanganisira basa rinoitwa nePEPFAR nemari yakapuwa serubatsiro kune avo vakawirwa nedambudziko reduto guru recyclone Idai. Hatizivi sei zvisina kuburiswa mutaurwa webhajeti regore rinouya rinova gore ra2020. Hatizivi,
hatina kukwanisa kubata vanwe kuti tizodivi ravo, asi America yave nyika yechipiri kuramba kutambira zvakataurwa. Hurumende yechina yakaratidzwa kusafara nemari yakanzi yakabatsira nayo Zimbabwe mushure mekuitika musangano nemuzinda wechina muzimbabwe. Vanwe vakazotenda kuti vainge vakanganisa. Tatumira mubvunzo paWhatsApp kumukuru wembazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vange vasati vapindura. Kunyange tatadza kutaura negurukota rezvemari vanwe kuti zvedivi ravo, nyika yeAmerica yakaratidza kusafara nekusabuda kwechokwadi pauwandu hwemari yavakabvisa werubatsiro mubhajeti. Zvichakadaro, muzinda weAmerica uri kushanda pamwe nesangano rana chiremba rezvesvondo reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZACH kuita chirongwa ichi muzaka icho chakatanga mugore ra2018. Vachitaura pakushanya kwavaHastings, vagari pamwe chete nevashandi vemubazi rezveutano vane chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kutapurwa kwechirwere cheHIV neAIDS nezvikamu 60 kubva muzana. VaHastings vanoti America yakashandisa mari inosvika mamiriyoni 160 muchirongwa ichi mugore ra2019 chete.
So in 2019, the US government contributed over $160 million through PEPFAR, the President's Emergency Plan for AIDS Relief.
2019, hurumende yeAmerica yakabatsira nemari inosvika mamiriyoni 160 pasi pechirongwa chePEPFAR. Chirongwa ichi chinotsigirwa nehurumende yeAmerica kune avo vanhu vanoshushikana nedenda guru reHIV and AIDS. Chirongwa ichi chakaona vatungamiriri venyika yeAmerica vakawanda kubva kuna vaBush, vaObama navaTrump, uye chicharamba chichienderera mberi vachichitsigira sezvo chakakosha.
Vakati wenyika yavo icharamba ichishanda neZimbabwe mukurisa chirwere cheHIV neAIDS kusvika chirwere ichi chakundwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muzati Dr. Joseph Hoy vakati chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru mukudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV neAIDS uye chakatambirwa zvakanyanya nevanhu rume mudunhu rezaka.
Chiro chatakachitanga mudistrict rino rezaka nayo mugore ra2013 ende tikatarisa kuti kubva ipapo vari zvino nhasi tachikudza vanhu vangani vakati vapfuura 36,000. Zvatibatsira kuti tikashandisa mathematical modeling yakaitwa yekuti tikachechodza vanhu 4 muzimbabwe tinoaventa 1 HIV infection imwe chete, which means tikatora vanhu 36,000 vatachechodza so far mundanga muzaka district. Tingangoti taaventa manew infections 9,000 mudistrict rimwe.
Mumwe mugari murayiro kwachitezeze valoidi dzeketi avo vakati cheudzo vanoti chirongwa ichi chakakosha kwete kuvarume chete mukurwisa HIV neAIDS asi kuvanhukadzi zvekare sezvo chichidzivirirawo zvimwe zvirwere zvepabonde pamwe negomarara.
Cheudzwa 2017 August zvakanakira kuchecheudzwa zvinodzivirira utachiona hweHIV zvinodzivirawo gomarara rechibereko kuna mai uye kugara wakatsvinda hauzoiti svina imwe iyaya sekunopisa kudai. Chirongwa chakatinakira especially kana tikatotarisa nyaya yeHIV ka kudzivirira chinotova chinhu chakakosha zvisingambobviri. 60% iyoyo tikazobatanidzawo nezvimwe munhu wogarawo uri negative kana uri negative.
Izvi zvakatsinhirwa navaliyo kufa vanova mukoti wehurumende pachipatara chendanga vachiti chirongwa ichi chabetsera mudunhu ravo kudzivirira HIV neAIDS.
Chirongwa chenewsecams chiri kugamuchirwa zvakanaka. Tinotarisira kuti vanhurume vese vakasecamusaizwa tinenge taachivha reduction of manual infections ne60%.
Mukuru webasa muchipatara chendanga Dr. Morgan Muzondo vakatenda zvikuru rubatsiro rwakapuhwa nechirongwa chepepa chemuzinda weAmerica vachiti chiri kubatsira zvikuru bazi reutano mukurwisa chirwere ichi.
Chirongwa chepepa chobetsera chirongwa chekusichobetsera kuti sese zvakatiti so far takwanisa kuzvinyodza vanosvika 36,000 rafly. Zvichireva izvo kuti pa 33,000 ivavo tokwanisa kuuya takadzivirira vanhu vanosvika ku 9,000 kubatira chirwere cheHIV. Zvinova zvinhu zvakakura zvichienderana nedonzvo rehurumende zvichiita kuti chirwere cheHIV chipere muvanhu. Saka Minister of Health iri kubetsera chichisapotwa nepepfa chinobetsera vanhu terms of kudzivirira chirwere cheHIV.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kune mamwe matunhu mumasvingo kusanganisira kuchiredzi nemwenezi asi hurumende yeAmerica inoti icharava ichitsigira Zimbabwe nezvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, Lenny Gandri Maramba.